zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo nevekune dzimwe nyika. Chikwata chezimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi maghost sharks chiri kupinda munhandare kusangana nedown touch griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa ekari cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti tisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki, murairidzi wemaGoshats Brandon Dawson achange atarisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Kyle Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo nedown touch griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe chemacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Murairidzi wemacheaters Reki Chirengede ari kushandisa mitambo iyi kugadzirira makwikwi emaWorld Cup qualifiers ayo achaitirwa kuUganda. Chikwata ichi icho chinosanganisirawo Jerry Jaravaza, Kigwan Cook, Vuyani Dlomo, Kuda Nyamapura, Kuda Chiwanza na Carlos Matema Tema chiri kutungamirwa naKudzai Masawi. Makundano eZambezi Challenge aya ari kutambwa kwemazuva maviri akateverana. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva wengezi Platinum Stars Benjani Mwariwaru atarisana nemutambo mukokoto apo madamburo mangwana ere kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dhimba reyanhasi iyi iyo iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paga yakasiyana nemadhimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati petry engo iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhano chechisere. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti wekuziva anoti vateveri vechikwata chake ngava uye nouwandu hwavo kuzovatsigira.
Ngava uye wakawanda vatipo rutsigiro. Vakomana vakwanisa kutamba kana ivo vasipo vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatambe vachitamba nyoko.
Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadha neSondo muNational Sports Stadium.
Well, isusu seCapes kangurova tinazvo kuti tingambotya kana kudii.
Mutambo uyu uri kuya zuva rimwe chete apo zvikwata zvakaburitsa mari zhinji kutenga vatambi vatsva Manika Diamonds neBlower Chiefs zviri kusanganawo muSakuba Stadium. Mimwe mitambo yenhabvu yesvondo rino ndeiyi: Mugovera Blower City vs FC Platinum Luveve, Black Rhinos vs ZPC Kariba Sakuba, neSondo Highlanders vs Cranbourne Bullets Baba Fields. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.